very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 13th, 2018. This is Live Talk Diaspora Forum, and I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like... We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the nomination court that sits tomorrow.
There will be 10 national nomination courts for the National Assembly candidates, one in every province.
The court sits amid confusion in some political parties where candidates claim that the selection process was not free and fair.
As a result, some candidates in these parties have decided to contest as independents.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Christopher Tokuchingamiza.
You go, John.
Mapepa kwa gadziri wae.
Yeah, I.
Tinofana kungofungisa vateereri nevatariri kuti tine zvisara zveZimbabwe zvakawanda zviri mudiaspora zviri kudzokera kumusha kunokwikwidza. Tiri kunzwa mazita akawanda tiri kutambira vari muZimbabwe vari mudiaspora vari kudzokera kumusha kunopinda sevamiriri vedare reparamende musarudzo idzodzo. Vamwe semakanzura vachipinda musarudzo dzemakanzura vakazvimiririra. Ndonyaya imwe yatiina.
Ye, abanye jonga, abakona, abakuluma, abafuna ukuba ngo president. Ye, abavelela phe diaspora.
From diaspora.
Ye, hayi, lamhlanje ke sizaxoxa ngodaba lona lolu olwe nomination court ehlala yona kusasa. But jonga, before we go to our callers and guests, we have a short video about an event that took place today right here in Washington, D.C., where 5 members of the Zimbabwe Working Group, an independent non-partisan study group composed of former U.S. officials, scholars, and advocates with experience on Zimbabwe, traveled to Harare in May, from May 20th to 25th, to meet with the government, opposition leaders, and a wide range of business, religious, and civil society organizations to assess prospects for free and fair elections and for meaningful political and economic reform. After today's event, we spoke to one of the delegates. Just watch.
Yourself, your name and your full title.
Sure. My name's Michelle Gavin. I'm a senior fellow at the Council on Foreign Relations.
Yes. Now, can you give us a brief background of your visit to Zimbabwe, why, and what really was happening?
Sure. Well, I joined 4 colleagues who are also fellow members of the Zimbabwe Working Group, which is a nonpartisan, independent group largely comprised of former U.S. government officials, academics, a range of people with experience with Zimbabwe, who come together to try and share information and keep Zimbabwe on the radar here in Washington, D.C. So 5 of us traveled to Zimbabwe at the end of May to meet with government, opposition, business leaders, religious leaders, civil society, anyone we could really, largely as a listening exercise. We wanted, given the dramatic events of last November and the upcoming elections, we wanted to hear from people on the ground how things were going, what they're concerned about, and what their expectations were.
On the government side, who did you meet?
We met with the foreign minister, who had a large team from the ministry with him. Also on the official side, we met with the chair of the Election Commission, who also had a full complement of her team with her.
And from your, since you were only listening, from what you heard from the government side, what did you make of the government? What do you think of it?
Well, we definitely heard the government's very clear message that they want to sort of rejoin the community of nations. They want to re-engage. They want to normalize Zimbabwe's relationship with the rest of the world. I will say the government was very gracious and very courteous in finding time to see our delegation, and the embassy here helped to facilitate the trip. So a very forward-leaning posture of trying to improve relationships. So that was very clear.
And then on the opposition side, which parties did you meet? Because there are now more than 100.
Yes, there are many, many parties, some of which appear to be parties of one. Mm-hmm. We met with by far the largest party, and the party that polling from Afrobarometers and Afrobarometer and others shows is the most significant opposition party. So we met with the MDC, currently led by their candidate for the president, Nelson Chamisa.
Now, after this, what recommendations did you have, and where are the recommendations going to?
Sure. Well, we went both to hear kind of the posture and also to get a sense of the degree to which reforms are underway in Zimbabwe. We came away aware that some things have clearly improved and some things have not. And some very important reforms have not yet been undertaken and have not been addressed. So we've come back and we're briefing the United States government, including members of the Senate, members of the U.S. House of Representatives, of course, the Trump administration, and sharing with people our sense of where things have advanced, where things have not, what critical reforms remain, so people have a sense of what to watch for, what to look for, to get a sense of Zimbabwe's trajectory. And, of course, our views around the pre-election preparations and the likelihood that this exercise will be a fair and accurate reflection of the will of the Zimbabwean people.
From what you saw, do you think that the election will be free and fair?
I think that there are elements of the pre-election climate that are much improved, including rights to freedom of assembly and freedom of speech that have not been enjoyed before and that are, of course, essential to any kind of free electoral exercise. There's a lot of concern about the failure to release a provisional voters' roll, right, because you can't audit what you can't see. And so there was no opportunity for anyone to assess the voters' roll, make corrections, and now we await the release of the final voters' roll, at which point it will be too late to do anything about it. And that is a really important part of this process. We note that there still is not equal access to state media, and that is problematic as well. So it's a mix, and I certainly don't want to prejudge the outcome, but there are some positive trends and there are some real concerns.
In the past, there have been reports of violence and intimidation. Did you come across anything like that this time?
We were in Harare, so absolutely not. The reports, the current reports of intimidation and violence occurring, and there were multiple reports of this occurring along in the primary electoral processes, consistently it was reported that this, when it happened in rural areas. So we certainly didn't observe any of this, but we wouldn't have either. I just need to tell you that my colleague was just in the doorway telling me I need to wrap it up. We're due for a couple of U.S. senators, so
okay.
Maybe.
Okay. All right. Thank you so much.
Sure. Thank you.
Yes, Jonga, that is an event that we both attended. We'll talk a little bit more about it because we have one of our guests, and by the way, we are talking about the nomination court that sits tomorrow.
Tine no uona kana munyora anova nezve mutemo mubato rezano PF va Paul Mangwana vave parunhare. Togamuchira pachirongwa vamangwana.
Manheru akanaka.
Aiwa Manheru kwamuri tinotenda kuti mawana nguva yekupinda pachirongwa. Nhasi tiri kungoti tinzwe mapato kuti agadzirira zvakadii nenyaya yekugara kuchaita dare renomination court mangwana. Nokuti vamwe vanogona kuzoti takanonoka kuzvinzwa kuti zviri kumusi wa 14 saka mapepa takazotoendesa musi wechishanu zvikanzi zvakavharwa nezuro. Saka tati tikurukure nenyaya yacho nhasi vanoda kungoyeuchidzwa vabva vazvinzwa. Batore ZANU-PF ragadzirirawo zvakadii nenyaya yenomination court.
Tatuana mazuva maviri tichigadzirira nyaya yenomination court, takaudza vanhu vedu kuti ngavagadzire zvikwaniso zvese zvinodiwa. Saka nhasi nyika yose tatakatuma vatungamiriri vedu kuti vatarise mapepa emakandidates edu ese kuona kuti ane zvikwaniso zvinodiwa muelectoral act kuti vakwanise kuita nomination yavo zvakanaka. Saka tine chokwadi chokuti tichaita madambudziko mashoma shoma pamakandidates edu. Vazhinji vacho tichivaratidzira zvinodiwa tichitoona kuti mapepa avo akakwana here. Saka tinogutsikana kuti nomination yedu ichafamba zvakanaka.
Ndofunga regai ndingokanda mubvunzo yemuchirungu kuti vatango kavha ndimi dzakawanda. What exactly does this entail, the nomination court? May you explain to the listeners and viewers what exactly is required and what's its role in the coming elections?
The nomination process requires a person to fill in a nomination paper. You must be nominated by voters. So after they have completed the nomination form and people have signed, those who nominate you have signed, you must then present this document before the Zimbabwe Electoral Commission officials, who then check to ensure that one, you meet all the requirements to be a candidate. If you are standing for Member of Parliament, they must make sure that you are the required age, is 21 years of age, that you are a citizen of Zimbabwe as required by the law, that you are on the voter's roll for the particular constituency and polling station. They check on all those issues to see that you meet all the legal requirements. So that is basically the process of nomination.
And if your papers are not in order, you don't have a second chance?
As long if you go to the nomination court early enough and they look at your papers before 4 p.m., you have an opportunity of going back to check, to collect any documents they need in order for you to meet all the requirements.
Thank you so much.
After 4 p.m., once the court is closed, then that's the end of it.
Oh, thank you so much. Aiwa, ticharamba tichiyeuchidza vanhu kuti ukanga wadya manonoko unovharwa panze, musi unovharwa. Ramba yanyu muri pachirongwa vamangwana, Chris.
Yes, sir, Chonga. Good evening, Mr. Mangwana.
Evening.
Yes, Mr. Mangwana, there's been an outcry about the voter's role with some people saying that the late release of the voter's role before the sitting of the nomination court is raising suspicions that there is tampering with the voters' roll. What is your answer to that?
We are a party to the election like any other. We were not given any special treatment. So we are all accessing the voters' roll at the same time with all other political parties. But what I know is that anyone who wanted to check as to whether the people nominating him or her are registered voters, you could go to ZEC and check if the people who are nominating you are on the voters' roll without any difficulty. And that is what we did as ZANU-PF.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunhare vamangwana. Hongu vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nezve dare renomination court riri kutarisirwa kugara mangwana kunge richitambira magwaro vachada kukwikwidza musarudzo. Mapato ose tinonzwa kuti ari mushishi patiri kutotaura pano kutarisa magwaro nhengo dzavo dzichada kupinda musarudzo. Tatombofonera vamwe vakati muzotibata nguva inoteera nokuti iye zvino takatounganidza mapepa atiri kuedza kuti tinge tichitarisa kuti zviri kuitwa ndo zvinodiwa here zvauyiswa nenhengo. Saka tiri kutaura nezvenyaya iyo yenomination court. Ndodzoka kwamuri vamangwana, matambudziko apiwo makasangana nawo sebato munhengo dzenyu? Nokuti tinoona kuti dzimwe nguva nguwa mwe munano kona unga aine nyaya zino kona unga ziru kumatarezi mwota nishimwe shakadaro vano eruwa muru kutuwa anu kwanisa kuenda ku nomination court shoso unura ambira mberika na utisebato mruva mango shigaziris
sebato tinova tazvigadzirisa tichitarisa kuona kuti hauna nyaya dzinogona kukutadzisa kuita kuti unominate secandidate apa tinotarisa kuti kana uine wakambotyora mutemo weelectoral law unogona kurambidzwa uye zvakare tichitarisa kuona kuti hauna mutongo uchango waitika within the last 5 years unogona kutadzisa kuti unge uchiita candidate saka taitoti nhengo dzedu isakato tanga nepama primary election kuti usati wakwalifya kuenda kuma primary election ndanotwa mafingerprints tocheka mafingerprints kuti hauna any zvigoo chero zvinogona kutadzisa zvese takaita izvozvo saka isu tine chokwadi chokuti macandidates edu akatopfuura pamaprimary vakanga vatotarisa kuona kuti zvikwanisiro zvavo zviripo here saka ndofunga matambudziko atichasangana wachava mashoma mangwana.
We also heard the reports from Mashonaland and West that some members' papers were rejected. May you clarify on this issue?
My paper. Musangano wedu waitarisa wega kuona kuti munhu unokwana here kuita candidate hatina mapepa arambidzwa anze kwevamwe vanga vachida kupindira pane vakabuda pamaprimary election ndo pane 102 vanga vachinzi aiwa mirai munhu uyu tozoitawo vamwe vanga vachinzi vane nyaya dzavanenge vachinzi vakapara kumusangano tagara pasi nhasi tichitarisa nyaya idzodzo tichiona kuti kana usati wabatwa nemhosva kumusangano ya innocent until you are proven guilty saka tachiti ngavaende vanoisa mapepa avo pasina matambudziko.
Thank you so much. Chris, maybe I can just remind listeners here and viewers that according to the Zimbabwe Electoral Commission, there will be 10 national nomination courts for the National Assembly candidates, meaning a sitting in each province. In Bulawayo, the nomination court will be at the Magistrate Court, Trench Gold Building. Matabele North will have 9 venues in Nkai, Lupane, Cholocho, and Umguza, while in Midlands, there will be 14 venues across the province, which will cover Mvuma, Nembudzia, Gokwe, and Rishawane. In Mashingo, there will be 9 venues as well, covering Chivi, Chiredzi, Mashingo, and Gutu. And also for those vying for presidential contest or elections, a presidential candidate will have to fork out $1,000 to register with the nomination court. Aspiring MPs are required to pay $50 each, while those seeking to occupy Senate are supposed to pay $10. Chris.
Yebo Jonga, ye siyawizwa lapho imbiko ebalwa nguJonga ukubana abafuna ukuyabhalisa bengaqonda ngapi Trade Gold ngobulawayo lezinye indawo ezinjalo lapha ke silo mhlonitshwa umnumzana Paul Mangwana ye sesilomunye njalo omhlonitshwa ye ukhanya yenjahile uthi lesikhathi esincane so sizaqala sikhulume laye umnumzana Obet Gutu. Mr. Gutu, welcome to the show.
Thank you for having me. Good afternoon, Washington DC time. Good evening, Zimbabwe. Good evening, listeners. Sisonge.
Good evening, sir. Nomination court tomorrow. What can you tell us about your party? Are you fielding candidates throughout the country?
Wonderful. We are already in the process of doing that. We, as at 6 p.m. This evening, we had already filed 15 nomination papers for National Assembly seats in Harare province. And the court is still sitting as I'm talking to you right now. I'm sure they'll sit late into the night. Bulawayo, Matabeleland North, Matabeleland South is covered. We are doing all provinces. We've teams in Mashingo province, in teams in Manicaland province, and Mash West, Mash Central, and Mash East, and the Midlands. Yes, we're going to field the candidates throughout the country, throughout the length. The length and breadth of Zimbabwe, from the Zambezi to the Limpopo, from Chamandai to Malipati. And the exciting news is we have also already filed the presidential nomination papers for President, Honorable Dr. Thokozani Kuphe. So, yeah, we are good to go.
Oh, okay. We spoke to some people yesterday in some provinces who were saying that the candidates were being told to bring long birth certificates. And yet in other provinces, they were using the smaller birth certificates. What is the correct position?
The correct position, as we understand from Zach, is to candidates to bring the long, the A4 size birth certificates. At least that is what we have been doing. So all our candidates, we you know, the checklist of all the requirements from Zach for the nomination court sitting. And we have been using the long birth certificate.
So, in other words, we haven't encountered any problems as far as documentation is concerned?
No, not exactly. It's just that the process is very, very slow because there are about 5 or 6 checkpoints, if I may call them that. You know, so it will take sometimes a minimum of 30 minutes for the ZEC, you know, officials to process one candidate's papers from one, desk one, desk two, desk three, desk four, desk five. Because they check the name of the candidate, whether they're registered voter, your ID, your physical address, the nominees, whether they're also registered voters. Yeah, it's a very painstaking and laborious process. It really does take time. Like I'm saying, right now as I'm talking to you, our teams are still at the Harare ZEC offices. And 30 minutes ago, we had filed 15, but we are still to do the remaining 14 because the process is so slow. But our teams are there, and we are prepared to wait throughout the night if that is necessary.
Ndomboenda kuna vamangwana vakutogaramba henyu muri parunare. Vamangwana.
Hello.
Vamwe vangu vachichema kuti kunonoka kubuda kwaita gwaro revavhoti. Kuti vanga vachiona kuti zvese zviri zvavakanyoresa ndizvo zvavari here zvinobuda zviri pagwariro ravhoti kunogona kuvakanganisa kunyange hazvo vanga vachida kukwikwidza vanogona kuzoti musi vasvika mangwana kunomination court vosvikuonekwa kunzi iyeyo uri munhurume asi mugwariro ravhoti tiri kuona kuti uri kunzi uri munhukadzi matambudziko amunofunga kuti angasanganikwa nawo here
handifungi kuti tinosangana nematambudziko aya nokuda kwokuti panguva yose yapfuura hakuna anga achirambidzwa kuenda kunocheka kuona maparticulars ake pavoters roll akamira sei wangu achikwanisa kuenda kumahofisi ezek wondoona kuti zvinhu zvake zvakamira sei saka takaencouraja vanhu vedu vanoda kumirira musangano wedu kuti endai munoona kuti mapepa enyu akamira sei kuzek kubva musi wemande ndora riri basa tichingoti vanhu endai munoona kuti zvikwanisiro zvedu zvese zvakakwana here tine chokwadi chokuti matambudziko atichasangana nawo mashoma panavo vanenge vainawo tichavabatsira kuti vakwanise zvese zvinodiwa nezek
ko vanenge vachida kukwikwidza musarudzo idzi asi vasina mari dziri kudiwa idzi totarisira hedu kuti kwapuresidendi uko ndofunga bato rinogona kuti kana vari purezidendi vasina mari tinogona kuti senzo ari munhu mumwe chete tobvisa 1000 pane vamwe here vangati vanoda kubatsirwa nebato kana nemusangano muchizokwanisa kuvabatsira kunenge vachibhadhara mari idzi
hatitarisiri hedu isusu kuti munhu ade kuita member of parliament iye asingagoni kuzvibvisirawo $50 kuti kuti unomirirawo vanhu usina kana bhutsu yokufamba nayo kuti bepa rako $50 ishaike asi vanenge vaita zvigozhero for any reason musangariro wakagadzirira mari dzokuvabatsira
aiwa pakanaka vamangwana ramba yanyu muri parunare Chris
yes let's go back to Mr. Gutu hello Mr. Gutu are you there
Hello, Vagutu.
No, I'm still there. I'm still on air.
Oh, okay. Yeah, so we are looking at, you said in Harare you had 15. Are you going to contest in the cities only, or you are also getting into rural areas?
I said Harare, as 30 minutes ago, we had processed the 15.
Okay.
But we are going to field in all the constituencies Harare. We've fielded as it yesterday. Bulawayo province is done. Matabelele North is done. Mat South is done. And Mashingo. 30 minutes ago, when I was talking to our teams on the ground, they had done about 18. it's because the Z process, you know, but otherwise, like I said, we're fielding throughout the country.
Okay. The reason why I'm asking is that I've noted that you are one of the few, one of the parties that is not been visible in terms of rallies and gatherings like that.
No, just wait and see after nomination what will be happening, Chris. We have an exciting campaign program that we're going to be rolling out, and nomination, of course, is going to be completed by tomorrow. So you notice that the problem at Nam Zimbabwe to Novo to get a rally and over to a campaign. Iowa, Nyangwe. Do not matter what you could campaign, Akuno, Torama, you know, various forms. We are on the ground doing a door to door campaign, which, if you ask me, is the most effective way of political campaigning. What is now in modern parlance called the retail politics.
Mm-hmm.
So, yeah, we are doing a lot of work. You are going to be seeing more public rallies for us. But for now, we're just focusing on, just making sure that we identify our candidates, we select them, and that we obviously consult the relevant party structures, which we've done. That's why you notice that we are one of the few political parties in Zimbabwe that is going to be able to field candidates throughout the length and breadth of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we have already, like I said, we've already filed my presidential nomination papers for our leader, for Dr. Tokozani Kupe. So, look, just wait by end of nomination got sitting tomorrow. You'll notice how many seats would have, filled up with candidates. Well, we're doing this from the provincial councils and local government and the National Assembly, and also the PR, the Proportional Representation for Women in the National Assembly, as well as the Senate, the zebra system, woman, men.
Mm-hmm. Mr. Kutu, there is that issue of the name and the logo. We had heard that it was going to be deliberated on an agent basis, but tomorrow the nomination court sits. So when the nomination court sits, and are we going to see on the ballot paper the same logo, name, and maybe just the difference of the T and the C, or I don't know how.
The name MDCT, which has been duly accepted by the Zimbabwe Electoral Commission. Our party symbol is the open palm with the face of a young child inside, and that young child is raising the right hand. That is our official symbol that the voters are going to see on the ballot paper. So that symbol has been duly accepted. I can actually confirm that even me, I'm a candidate of Harare East. I've since been duly accepted. My papers have been accepted, and we are good to go.
Okay, so what happens then to the case, the court case?
I don't know. Mungato punza, watu wakato ende sa court. Isakato wamirira. Yo, they are in law, we call them they are the protagonists. Isutrungo zi defender. Tika tupa konzi, katungo tika oi ni best. Saka yu ngawa ite zwa, ane ite asinga wa zuoti. Wakaenda waka dai, tunowa vara. Wakaenda waka dai, tunowa vara.
Pakanaka vagutu andofunga muchine kana maminutes maira asara pa maminutes gume amati panditi
ichokwadi dasari kwane 1 minute vakomana ndiripa
alright regait tambire tina va Douglas Mwonzora vanove munyori mukuru webatore MDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa vamwonzora togamuchirai pachirongwa.
Tinotenda toti makadiko muri yeZimbabwe kumati mana nyika kwa muri tinovimba kuti makasununguka chose
ndizvozvo vamwonzera vazhinji kana vateereri vedu nevatariri vangada kunzwa kuti batorenyu ragadzirira zvakadii panyaya yenomination court iyo iri kugara mangwana mumatunhu gumi ese enyika.
Tingati tagadzirira zvakakwana zvekuti tikwanise kufielda macandidates ese nyika yese. Tiri kufielda macandidates sealliance, tiri kufielda macandidates macancellors 1958, ma MPs 210, vaya vanenge vaine ma constituencies. Tiri kufielda zvakare 60 madzimai, zvichiita madzimai 66 pa province imwe naimwe. Tofielda 80 masenators. Saka pamwe chete tirikufilda kwese munyika ino. Chekutanga ndechekuti chakanyanya kukosha ndechekuti isu tirikumbonyanya kumirira chii. Tirikumirira kuti tisunungure Zimbabwe. Muvengi wedu pari zvino vanhu vakadzvinyirira vana veZimbabwe kwemakore 38. Hatina hurumende nyowani inozi new dispensation iya ihurumende yangochinja ruwara chete asi ihurumende imwe cheteyo. Saka tinofara kuti pari zvino kutaura kwandiri kuita iko zvinezvi paHarvest House panopa muzinda wedu mukuru patiri yataa kuti Morgan Richard Tsvangirai House makazara makoridors nevanhu varoda kusainirwa mapepa avo ekuti vakwanise kupi kuendesa kuzek vagoita ma candidates. Tiri kudhira zvakare nevamwe vanenge vaine nyunyuto dzekuti hatina kunge takaita vamiririri. Asi tiri kudhira nazvo iko zvinezvi. Mangwana chaiwo tinenge tapedza nyaya iyoyi takungofaila mapapers edu kunomination court. Tiri kufilda president, members of parliament, nemakanzeras zvese nemasenators.
We also heard that some disgruntled party members have resolved to file as individuals or as independent candidates, not representing the alliance that MDCT is in. What's your comment on this?
Well, I haven't heard of them, but if they are there, it's nothing new. When people get unhappy about a process, sometimes they do that. So if people decide to contest as independents or as any other party, then they cease to be party members. But this is to be expected. I have no idea as to how many people have resorted to doing that. But what I can tell is that the MDC has got sufficient numbers to win this election. And if everything goes well, we hope to form the next government.
Mm-hmm. And sorry, Mr. Monzra, just one more question. If a member is not happy with the alliance, can he or she file as an MDCT candidate?
Unfortunately not, because there is what we call collective responsibility. Once a party makes a decision, then party members are bound by that decision. We are aware, of course, that sometimes party members do not like certain decisions, and I have been one of them who were not happy with certain decisions that the party took. But once the majority within the party decides on a thing, then I must be bound. So there is collective responsibility. So the answer is no, a member cannot field as the MDCT if we are fielding as an alliance. They are obliged to file as an alliance.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris Umbunzwava Mangwana.
Yes, Junga. Mr. Mangwana, hello?
Yes, hello?
Yes, Mr. Mangwana, there has been I don't know whether to call it a split in ZANU-PF. We saw that there is now the National Patriotic Front. As a party, how are you treating that? Because most of those are your former members.
There's democracy in Zimbabwe and freedom of association. If party members decide to resign from ZANU-PF and form another party, it is their democratic right and we have nothing to do with them. We won't interfere with them. So we accept competition, let them form their own outfit, campaign, and we meet in the ballot box.
Interesting, John.
Thank you so much, Ramba Nyimiri Parunare. Vagutu, tofunga minute ye yakukwana manje. Oh, nare yavagutu ya dona. Regai timbofungisa kana kucheuchidza. Vatereri nevatariri kuti nhasi tirikurukura nezvekugara kwenomination court yerugara mangwana. Asi dare ragara ranga ichitotambira magwaro evanhu varoda kukwikwidza. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yatingati presidential. Vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari inoita $1,000 chiuru chemadhora. Vari kuda kukwikwidza sevamiriri vematare Senate. Senate vanenge vachitarisirwa kunge vachibhadhara mari inoita 10 foreign dollars vanenge vachikwikwidza kupinda mudare re parliament kana kuti inonzi national assembly vamiriri vematunhu edu ndo vanenge vachitariswa kubadara $50 pamunhu vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemakanzuru havana chavari kunge vachitariswa kubadara zvinhu zvandakanonoka kunzwa ndingadai ndatokwikwidzawo ipapa nokuti ndaanchiregedza kupinda ndichikanyaya yekubhadhara yekrist
yes jonga yes Mr. Muonzora we heard that there is some kind of problems in some constituencies because of the alliances the seats that you were allocated to some of the alliance members, like for example in Matabeleland South in Gwanda specifically. I heard that there were two seats which were supposed to be given to the Welshman Ngube MDC, but they've been given to people in MDCT. What is your response to all these stories that we are getting?
Yes, the reality is that some of our alliances were unable to raise the quality of candidature with the quality and the significance of following that we want. In that regard, we were very honest to our alliance partners that we would take the seat because we want to field candidates who have the capability of winning the election and not simply parceling out constituencies which we will not win in the end. So coming specifically to Gwanda, and I'll speak of Gwanda North, we have a very good candidate called Honorable Beki Sibanda. He is a sitting senator of Matabeleland South. But we think that given his energy, given his experience, he will be more beneficial as a candidate of the alliance. And sometimes we have a situation where there is local resistance on the alliance on an alliance candidate, and we have seen this in a number of places in our country. We have been candid in that regard. We have been candid to our alliance partners to say our people who are the majority of the voters are resistant. However, Section 3 of the alliance agreement says a party which is strongest electorally should field the candidate, and we are using that clause. We are not disbanding the alliance, but we are being pragmatic, we are being practical about the realities on the ground. After all, it is the people, the voters themselves, who have the final say. So we must listen to them as far as possible. We have not been unfair to our alliance partners. We have accommodated them. But when it comes to the reality on the ground, we have been faithful to our supporters. And we have been fair to our supporters as well.
Thank you so much. Ramba nyimuri parunare vamonzora. Vagutu nare yao inenge yazoti tawana mkano kutu wadzuke pa churungwa. Asi varungoti nguwa dikidiki. Vagutu ndofunga mfunzo wa ningangu kufunzai. Ndewe kuti baturenyu wongu matimu chakwikwidza matunhu ose munyika. Asi vashinji wari kuti havasi kukunzwai Krisa ambofunza yake mfunzo yoye nechirungu. Ndauti mungu opindura nechivanhu kuti misangana hamusi kuonekwa, hapana kwamurunzikwa kuti maungana papi maita zvipi. Zvii zvamungazoita mabva munomination court?
Ndosaka ndati vanhu ngavambomira vaone panopera zvenomination izvi mangwana. Hurongwa hwakawanda hwekuita mameeting, angava mapublic meetings, masmall meetings, madoor to door campaign. Zvimwe zvacho zvakawandisa, handingatsaurika nokuti jonga zvimwe nyaya dzestrategy hadzihanzi dembo harivhiwi pane vanhu kana kuti zvinhu vanhu vakatiza. Saka pandoda kuti vateereri vazive kuti tine hurongwa hwakanyanya, vachanatsoona zveshuwa kuti tiri pati ine yakasimba zvakadii, nokuti pari zvino tinotova nemasapoti akawanda. Tine vanhu vakawanda vari kuuya kumahofisi kwedu, vamwe vari kuti vatodawo kuti tikujoinei izvozvi. Ndakudzwa ndiri parod ndichitobvawo kuno musangano wandandina ndichiita nevamwe vari kutoda kuti vabatsirwe kuti vatijoine. Saka pane zvakawanda zvichaitika mazuva mashoma anoteera. Mishona tinoti hanzi zvino munyundo zvinei, vanhu ngavambomira zvavo vachanzwa mutakunanzwa. Mazuva mashoma anotevera hativapakurira mutakunanzwa vonakirwa.
Aiwa maita basa vagutu tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekupinda pachirongwa.
Maita zvenyu mukanya maita thank you very much Gibbs. Tinotenda vatereri vanga vakaterera tirereketa pane penyiro yavanhu.
Ah nasi Gibbs Gibbs atorwa chigaro na Chris Gande vagutu thank you so much.
Alright. Okay Chris sorry. Chris, okay. Sorry my brother, Chris.
No problem. Tisataenda kune vadare vedu Chris tine mutereri. Makadi?
Kripa makadi.
Zita ndiani? Hello, phone yenyu inenge iri kuita ichizvezvera mati ndiani?
Ndafadzwa from Midlands.
Tafadzwa muri ku Midlands. Makadii mukoma tafadzwa?
Ah, tinofara chaizvo.
Nyaya tiri kurukura nezvayo ndiyo nomination court iri kugara mangwana negadziro iri kuna mapato. Izvi zvamungataura pamusoro penyaya.
Ani ngonzokumbira kubvunza kuti pa nomination code mutaura kuti vanhu vachange vachiselectwa zvinoendera neage neimwe sector ichange ichicontribute. Saka isirechidiki taichikumbira kubvunza toti unenge uchida kukupinda sakanzura asi uri munhu akazvarwa mugore re1997 kana kuti hatiti 1997 for gore rino kana wakazvarwa muna August kuti hausati watena. Asi tikatarisa mune mamwe maprograms anoitwa matinofamba munonzi kana pakatariswa iye zvisinei nekuti mwedzi hausati wasvika kana dhera wakazvarwa usati wasvika ive tichingoti musi wa 1 January takutoverenga kuti wave mupindwa ndosaka aibvunza kuti munhu wa1997 anokwanisa kukumbita werisa kanzuro.
Regai tinzwe kuna dobhoti vamangwana anofunga ndovambotsanangura nenyaya yekuti munhu anenge achizodiwa zvii marequirements mubvunzo yamangwana. Mumwe ari kuti ainini ndinoi ndichisvitsa hangu 20 hana asi ndine kana tichitarisa asati asvitsa 20 hana ane 20 nemuraudzirwa.
Mumbiro renyika rinoti unofanira kunge wasvitsa makore 21 chinda mberi. Saka nyangwe ukashota ne one day kana kuti nama hours hautokwanisi kunge uchipasa nomination nekuti hauna zvikwanisiro pamakore anodiwa nomutemo wenyika.
Mukoma tafadzwa manzwa mhinduro yabva kuna vamangwana. Alo mukoma tafadzwa ndofunga nhare yavo inenge yadonha. Asi ndonzwawo kuti ndofunga kuti mhinduro iyo yaendawo kune vechidiki vakawanda vanogona kunga vanga vachiti ndaichida kupinda kuita kansela asi ndiri kunzi makore ndazodii. Chris tiri kuedzawo kubata vemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition pamwe neveCode. Kana paine vamwewo zvakare vemapato ezvematongerwo enyika vari pedyo vanoda kupinda muchirongwa, chirongwa ndechenyu, tifonerei namba regai tikupei zvakare tibatei pa 001-202-619-2077 tikurukure tinzwe kuti mapato akagadzirira zvakadii. Chris.
Yes Jonga, kulabo abasanda sixhuma lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwenomination court ekhona kusasa kodwa ke okwakathesi ke sithathe ikhefu Jonga, let's take a quick break.
Gadzirachi.
Kuna inspector ka?
Iwe, kuna inspector chi?
Voters roll.
Naiwe. Inda karegista kuvota nsilipira munhu naro. Ndangomirira musoko vota chete. Ingondudzai kuti mavota ari korini. Ndobayirira munhu wangu panyanga.
Gaisi vakaronge katiende zvedu. Nekuti ku inspection ikoko ndoda kuti ndione kuti tsanangura kanyirwa nemazvo here. Ndoda kuti ndione number dzechitupa dzangu dzakanyirwa nemazvo here. Kuitira musi wandinono vota.
Handi zvatengobvunzwa musoro takaregistereshi. Zita number dzechitupa. Saka chaya kuti inspector chi ipapo?
Ayo, regaisi vakaronge katiende.
Iwe. Udona inspect waya kana ndiwo kuti uninspect wewe.
Ah, wana sina zvekuita munonetsa. Ukasina kudzoka ikoko. Inini kupinda ndokuziva ini. Inini?
Kuchi?
Kana iwe wapinda futi. Zvako zvekudzimai runaidza bairaidza zvakupira izvi. Unenge wakunzwa mem, madam, Mrs. Moto zvidza kupeka gogo baidi ya gore rireri. Muri kuzviswa ka? Ende pana pakachadyiwa. Mari hombe yakuperera kuma toothpick. Vozvari vachiti kudyiwa, kupfekwa, kudyiwa, kupfekwa.
Asi mawina loto naimi.
Loto.
Ma promote here.
Kupromotwa. Iwe, hatiti nasi ndobata kuti vota here. Wangu munhu ari kupinda panyanga ende achipinda ari kupinda neni. Kumuwanguka. Mwana wemusha anondidziva. Ndichadei.
Saka ndozvamafumirira makuseni kudaro ngemuroi.
Sokono ndinongoi. Kondika shika magetsa enda. Kondika shika njinzi balot paper apera. kana kuti taleta
iri kuzoti regariko garaida achiri pakusetu zvadapedza
iroro dzungura mina rero ndocha kurusisa iro dzungiro rero handiti takabhejerana takawirirana tikati wangu achinga hwina chete dressing table yangu ndoda kuiona mbau
takawirirawo kuti wangu ofuta achinga hwina haundi bvudzo ndodzoka mbafai mukutaurana ndipo WhatsApp ndipewo password ndinenge ndine diplomatic visa rangu red passport handiti ka
itai mugadzirire dressing table yangu
kana newo garawo wati ndiwo passport yangu.
If you're just joining us, we are quickly crossing over to the Election Command Center for the latest national election results update.
You're listening to your number one station.
Maya Christopher, 7.
Tuyo, Adambrua, Abuda.
Masango Wikenel, 22. Chigere Gomo Nobet, 1,200.
Yangiroko, okay. Basara tu, iwe winesu, mirako.
Kambaraminesi, 3,408.
Kambaraminesi
is yet
to be
declared winner in Council of
Ward 20. Hey, what? See, man. I will be.
What's spelling?
Aiwa, mana, three,
good.
Francis Azor, Derek, Sting, Inuichi, four. Test the center voter man who win up.
My inspect kwaka. What are the dressing table yangu?
Kondo kura ambere. Kondo na yangu mana before break. Kumana kondo kundo kubaku kwa wazoni nisra dressing table. Kondo Azor onguwa yangu.
Thanks there to Savannah Trust for that information, Jonga.
Paita mashoko abuda akasimba. Kuru ziro iruta uruwa yekunzi gadzirai endai munotarisa mazita enyu kuti ariko here vamangwana vataura nezvazvo kuti ndokurudzira ngaishwa nebatora rezano PF mapata akawanda ngaishita izvozvo kukurudzira nengo kuti endai munoona tavana baba vava kuchema musi wevhoti kuti ndakaramiswa kuvhota nokuti magwaro angu anga asiri muorder kana kuti pangoita hanzi spelling imwe chete ndiyo yandidyisa ndonyaya iripo iyo vamonzora izvi zvamuri kutaurirawo nengo dzenyu panyaya yenomination nekuti tinoona kuti mangwana kune kushitariswa nekuongororwa mazita kuti zvese zviri kudiwa zviri mugwara here.
Chakanyanya kukosha ndechokuti uyo ari kuda kuvhoterwa yatingati candidate anofanira kunyanya nyanya kunge ari pavota floor. Saka tinokurudzira kuti munhu iye ange akatarisa kuti aka register kuvhota ndochekutanga. Pakanzi paya vanhu vatarise kuti mazitawo aripo here vanhu vangadai vakatarisa. Asi tinokurudzira zvakare kuti avo vanotsigira kuti munhu ave candidate vanonominata vaya vanofanira kunge varipo zvakare pavoters roll. Dambudziko rataita nderokuti zeki haina kuti pavoters roll kuti tipinde munomination tiine voters roll. Saka zvinogona kuitika ndezvokuti munhu anogona nga akaregister asi zita rake risipo pavoters roll. Kuda zviri zvemistake inenge yakaitika. Saka tinokurudzira kuti pane vanhu vanenge vachiendesa manominators ngatimboti panodiwa manominators gumi munhu tinokurudzira kuti atsvage kana gumi nevashanu kana makumi maviri kuitira kuti kana pakazongoita munhu anenge asipo pamanominators aya anenge achipanenge nhamba inenge ichizongokwana. Asi chikurukuru chatokurudzira vanhu ndechekuti ndavaende neuwandu hwavo kunoregista kuvhota pari zvino. Kunotarisa kuti zvakamira sei mirikini yavo zvakamira sei kuti vari pavoters roll here ndozvatinonyanya kuudzira izvozvo.
Thank you so much Mr. Monzora. Chris vamangwana ndofunga vanogona kutsanangurawo zvavari kuitawo sebato kukurudzira vanhu kuti pasazoti munhu asvika ozounza dzokera nokuti mumwe wevanhu vavakati vakusainire kuti ukwikwidze haasi kuwanikwa pavoters roll kana kuti ane spelling yakaita sei baba vataona pavhidhiyo imwe chete chete.
So, Mr. Mangwana, that's the challenge there. What is your message to the voting public, especially those you suspect to be your members? What kind of advice are you giving them?
takatova apa advice na nastora mbatiwa apa yukuti kana uri kuda kukukwiza enda kuma offices ezek ne zvikwanisiro zvinodiwa zvavanhu vanokutsigira kuitira kuti vanoongorora zvino zvapasara zuva rimwe chete tinoramba richitsanangura zvakare kuti ngavaende achiri nguva dzichakanaka uye uine vanhu vakawanda kudarika vanodiwa sezvataurawo Munzira kuti ngatiti panodiwa vanhu 10 kuti vakutsigire iwe weinda ne15 kuitira kuti kana pakashayikwa umwe anenge asina zvikwaniro unobva watora pane vaya vamwe kuti uwane kuti nhamba yako ikwane usazoti kana fo yachaya nekuti chisingaziva ndechekuti kana iwangu wachida kukwikwidza ukatadza kuwana vanhu vanokutsigira kana pakaita munhu wana ane zvinhu zvakakwana munhu iyeye anotonzi atosarudzwa anenge atova mp kana kansela anenge atitora chigaro ichocho zvobva zvatopera zvakadaro haugoni kuzowana imwe nguva yekuzoti dai zvadzokororwa.
Thank you so much. Mr. Munzira, this question is directed to you on behalf of the MDCT led by Mr. Chamisa. We understand that there was a meeting that was supposed to have been convened today by Alliance principals, but that meeting failed to take place, and some disgruntled Alliance partners, I think, have resolved to file their own papers tomorrow. May you explain that to our listeners?
I am not aware of any such disagreements between the Alliance partners because we are actually signing the papers on behalf of the Alliance. The agreement is that because of the numerical advantage of the MDC and its size, all the papers of all the candidates of the Alliance will be signed by the MDCT officials, particularly myself and Senator Komich. So these are bulky, these are a big chunk of paperwork. So we are doing that. Right now we are signing papers for and on behalf of the Alliance partners. So there was no such disagreement. The meeting that was supposed to take place today, the meeting of the entire alliance was reduced to a one-on-one meeting between individual alliance leaders and President Chamisa. So those were actually better meetings than one broad meeting. So there is no truth in the information that a meeting broke down. No, there were one-on-one meetings between each alliance partner and President Chamisa, and we are actually signing the alliance papers as we speak. We have signed for the PDP, we have signed for the Zimbabwe People First, and we are left with and other parties. We are in the process of signing the Ndonga papers and the MCD papers, so there is no truth in that.
Thank you so much, Mr. Munzira. Chris.
Yes, Mr. Munzira, I'll come back to you again. There are some reports that you are getting right now as we speak that the MDC, led by Professor Ncube, was kept waiting the whole day for your president, Mr. Chamisa, to finalize the candidate list. But he failed to do so. And eventually the MDC led by Professor Ncube ended up coming up with its own candidates who were duly accepted. Have you heard such news, or what can you say about this?
Well, we have not heard of any such news, but what is critical is that if the MDC led by Professor Ncube has decided to file nomination papers on its own, then that is most regrettable. We are filing the papers for and on behalf of the Alliance. And that is so in terms of the Alliance agreement. President Chamisa was supposed to finalize the Senate list and the proportional representation list. Both lists have been finalized and the people have been advised. So everything is going to go according to plan. What is important also is that we are a very meticulous party. We will not allow paperwork to come out of our offices which is not refined, which has not been checked. So even when the president has prepared his paperwork, we still do check as an administration. We still do check for compliance. We still check certain information to be correct and so on. And the way we do the signing of the nomination papers, the Secretary General compiles those papers, signs them, and sends them for signing approvals by the national chairperson of the MDC, Senator Morgan Comich. So if any party was impatient, then tough luck. But I met Professor Ncube and the Secretary General, and they had no complaints.
Thank you so much, Wamonzora. Regai ndivunze vamangwana mvunzo uyu nerurimi rwaamai. Vamangwana, takanzwawo kuti kumashanal and west kune nhengo yezanu PF vawe bistashamu kuti mapepa awo anonzi akarambwa. Mungatsanangurawo zvakamira sei?
Vawe bistashamu icandidate yezanu PF mapepa awo vanoenda nawo imangwana. Pandaona mapepa awo nhasi ndaona akatosainiwa kuti vari kunokwikwidza samember of parliament kuchekuti west.
Aiwa, maita basa nekujekesa nekuti atanzwa kuti mapepa awo akarambwa. Chris.
Yes, Mr. Monzora, we had asked this question. We asked Mr. Kutu about the name. The name MDCT, we know it's in court. What is the latest on that? Because we noticed that tomorrow is the nomination court, and still that issue, which was said to be an urgent matter in court, is still pending. What is the situation?
Well, the situation is that the courts have not finalized the dispute regarding the name. As you can see, there is not enough time for that matter to be resolved and the nomination court sitting. Therefore, we have decided to use the name MDC Alliance. To distinguish us from the other, we still remain MDCT, but for purposes of this election, we are using MDC Alliance so that the voters can see the difference and they can make their choices without being confused by the names. I'm sure that the dispute in the fullness of time will be resolved in two ways, in either of the two ways. First, it can be resolved by dialogue. We are not enemies with the MDC T led by Dr. Kupe. We are not enemies at all. We may be opponents, but it stands to reason that we must make efforts to come together and unite our people and to unite our supporters. The second way of resolving this dispute will be through the due legal process. And the due legal process has to be given enough time and so that justice is done. But for the benefit of our members, for the benefit of the Zimbabwean people, the two groups are going to be distinguished by name. The other distinguishing feature is that Dr. Cooper's party has got an open palm with a child inside. We have an open palm with the face of the presidential candidate, Advocate Chamisa, inside it. We think that this should be enough to distinguish the two political parties.
Thank you so much. Vamangwana, mashoko enyu ekupedzisira, 30 seconds.
Mashoko edu okupedzisira ndokurudzira vanotimirira kuti vakasike kuenda namapepa avo vandoonekwa. Toda kuti tifielde macandidates muzvigaro zvese zvekuHouse of Assembly zviripo, provincial councils ziripo, ma senators esaripo, atidi kuona tichigova chigaro chichapinda neimwe party anopposed, iyo party yavanhu iripo, tofana kuona kuti makandidates edu ese vamukira kana paine zvigozhero zvavainazvo kuita ravo rakanyora constitution yenyika riripo kugadzirisa nyaya idzi. Takangomirira vanhu vedu vezanu PF vese kuti vasanetseka, vanotifonera tichivagadzirisira zvese zvigozhero zvavanenge vainazvo. Tisiyudze macandidates pamapost ese aripo, tipedzerane neveMDC,
tipedzerane
futi neparty yavanhu.
Nguva yabva yapera wamangwana, tinotenda zvikuru.
Yes, thank you so much, Mr. Paul Mangwana. That was Mr. Mangwana, the ZANU-PF Secretary for Legal Affairs. You also heard from Douglas Muonzora, who is the Secretary General of the MDCT, led by Chamisa. We also heard from Obed Kutu, Vice President of the MDC, led by Kupe. My name is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemire.